Momo mtori wenau va Elia Ntali vauza Studio 7 kuti chibvumirano chakaitwa kunyika yeNamibia muVinduk chinozikanwa nekuti Vinduk Declaration chinokurudzira kufambiswa kwemashoko zvakasununguka chisati chazadzikiswa munyika vachipa muenzaniso wekusungwa nekumbunyikidzwa kwevatori venhau.
Tine kakutya katinako kana toita mabasa edu unenge uchitya kuti unozoteerwa mumashure mako.
Mumwe mutori wenhau vaJohn Cassin vatsinhirawo mashoko aya vachiti pakapidigurwa hurumende yemushakabwa Robert Mugabe nemauto muna 2017 zvinhu zvakamboita nani pakapinda vaEmerson Mnangagwa panyanga asi iko zvino hazvisina kumira zvakanaka.
Pavakazongohwina maelections muna 2018 pane zvivimbiso zvakawanda zvavanga vaita asi takazoona mitemo yaakuchinja. Vatitori venhau vanga vakungosungwa pese pese vachirohwa vachivharirwa mutorongo gore ra2020 ndopa zvakanyanya.
Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatavani moyo vatiwo basa rekutapwa kwenhau harisi kufamba zvakanaka vachitiwo vatapi venhau vari kushungurudzwa kusungwa uye kune dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica vari kuurayiwa.
Vatapi venhau mukatarisa munyika yeMozambique vari kuurawa, mukatarisa munyika yeZimbabwe vari kurohwa, vari kusungwa, vari kushungurudzwa.
Vamoyo vatiwo panguva ino yedenda reCOVID-19 vatapi venhau vanofanirwa kupiwa zvinovadzivirira pavanenge vari kubasa vakarumbidza hurumende yeZimbabwe nekutenda kuisa vatori venhau pavanhu vakatanga kubayiwa nhomba. Mukuru weZimbabwe Association of Community Radio Stations kana kuti ZACRAS Muzvare Vivian Marara vakurudzirawo hurumende nevatori venhau kuti vawanise veruzhinji ruzivo rwakakwana kuti vatore matanha akakosha muupenyu vaine ruzivo rwakakwana.
Tinoda kuti hurumende neavo vatori venhau vaite zvese zvavanogona kukwanisa kuti vanhu vawane information kana kuti news zvisinei nekuti vanogarepi kana kuti vanonzwa here kana kuti vanoona here, asi information inokwanisa kungovapo inokwanisa kuti vakwanise kumeka madecisions.
Mugwaro ravo rekucherechedza World Press Freedom Day, Amnesty International yatiwo kumabuda zuva nekuchamhembe kweAfrica vatori venhau vari kumbunyikidzwa izvo zvosanganawo nedenda reCOVID-19. Amnesty International yati Zimbabwe iri kushungurudzawo vatori venhau kuburikidza nekusungwa pamwe nekukanganiswa pakushanda, asi hurumende iri kuramba mashoko ekuti iri kushungurudza vatori venhau ichiti iri kutoisa mitemo yakarerutsira vatori venhau. Mutevedzeri wemutungamiriri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vakaines paradza vanoti pane mitemo yakawanda yadzikwa kurerutsira vatori venhau.
Ini semutori wenhau ane mbiriwo muno muZimbabwe, anozivikanwawo muno muZimbabwe nekunze kwenyika, tiri kufara zvikuru kuti zuva ranhasi izuva redu isu vatori venhau. Saka sehurumende ndiri mutevedzeri waminista Mai Monica Mutsvangwa, vanova ivo minista wezvekutura mashoko, tiri kufara zvikuru kuti sehurumende tiri kugadzira mitemo yokuti vatori venhau vedu vari muno munyika vaite basa ravo murunyararo. Izvi tiri kuzviita nemitemo yakatangwa naPresident vaMnangagwa yekuita yavakati ivo Media Law Reforms. Saka sekuziva kwenyu majournalist ese muno munyika, mutemo wainzi aipauya takamurasa kare, wakaraswa panzvimbo pacho tikaisa inonzi Freedom of Information Act, inobatsira vatori venhau kuti vawane information yavanenge vachida mugovernment kana macompanies kana kuvanhu. Takazoisa futi umwe mutemo unonzi Zimbabwe Media Commission Act, unova iwo bumbiro remutemo rinogadzika patingati macommissioners anoona nezvekuti vatori vedu venhau vari kufamba sei muno munyika. Iye zvino tiri kuita futi umwe mutemo naivo vatori venhau mese unonzi iwo Media Practitioners Bill. Ndingangoti kumatori venhau vari muno munyika vari kufara zvikuru nezvatiri kuita sehurumende.
Asi mumashoko kuvatori venhau, rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti hurumende inofanirwa kumisa tsika yekumbunyikidza kodzero dzevatori venhau sezvo zvichikanganisa nyaya yeutongo hwejekerere. zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa musi wa3 Chivabvu gore roga roga uye gore rino riri kucherechedzwa pasi pedingindira rakanangana nekukosha kwekuburitswa kwemashoko kuruzhinji kana kuti information as a public good. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.